Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri, tunosangana zvakare manera anasi, uri musi wechishanu, gunyana 16, 2016. Makateerera kuStudio 7, nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chisionekwe mudzobwe hatina kumbozvinzwa kubva kare nekare kuti panonzi kana pachida kuonekwa vasungwa neupi zvake hama kana kuti shamwari ungava ungada tsamba inonzi clearance inobva kuhead office.
Mutungamiri webato reMDCT vamogenzvangirai nevamwe vakuru webato ravo vanorambidzwa kushanyira vasungwa kujeri rechikurubhi.
Semasangano emakereke tirikuda kusvitsa gwaro rekunyunyuta rekuratidza vamugabe vobvuma kuti havakwanisi kugadzirisa Zimbabwe. Voopen up kuti vanhu muZimbabwe vaite hurukuro inoita kuti tigadzirise zvinhu pamwe chete. Kana vakundikana kuita izvozvo tichapfuura mberi nokuenda kuparliament for impeachment.
Vemachechi voronga kuendesa gwaro renyunyuto kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti ngavasiye basa nekuti vakundikana. Mauto nemapurisa orambidza vagari vekwagutu kuratidzira nenyaya yechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vamogenzvangirai nhasi varambidzwa kunoona vasungwa vezvematongerwo enyika vari mujeri rechikurubhi Maximum Prison. Magadhi jeri anonzi audza vatsvangirai neumwe utungamiri webato ravo kusanganisa mumwe wevatevedzeri vavo vaNelson Chamisa kuti vanopinda mujeri iri chete kana vachinge vapiwa tsamba nevakuru vakuru vehurumende. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Prison Services kuti tinzwe udivi ravo. Asi mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChamisa kuti tinzwe zvaitika.
Chatinetsa chinhu chimwe chete ndechekuti tasvika taudzwa kunzi hatigoni kupinda nokuti tiri vagari vemuZimbabwe vakaremekedzwa muchirungu inonzi marespected citizens or special citizens. Isusu tangouyawo sevanhu vakangozvimiririra maordinary citizens. Hatina kuya takatakura hofisi kusanganisira president vedu vatsvangirai vavana kuya vakatakura hofisi ipi zvayo vangouyawo semugari anoda kuonawo hama dzake nekuti ikodzero dzebumbiro kutiite izvozvo. Saka vazokumbira kuti vandione vachitaura neni tikataura navo segweta kuti hapana mutemo unorambidza kupindwa mukuona hama kana kushanyira hama dzako. Vati vada kumbofonerawo maofisi makuru vafonera vekumusoro kwavo vati ofisa commanding vakazoti vazofonera kuvakuru vakuru vekuhurumende. Handina kuziva kuti maofisi avapinda ndeapi. Vakati vati hazvigoni kuti vakuru vamunayo vapinde toda kutanga tavapa clearance letter inobva kuno kuhead office kuti vabvumidze kupinda. Zvatikatyamadza zvikuru nokuti chisionekwe mudzobwe hatina kumbozvinzwa kubva kare nekare kuti panonzi kana pachida kuonekwa vasungwa neupi zvake hama kana kuti shamwari ungava ungada tsamba inonzi clearance inobva kuhead office. Tangoona kuti aya mano kana kuti inzira dzokuda kuzama kusvotesa kuoresa moyo kana kuti kubvanganyura pfungwa dzedu pamaono atinawo nechiono chatinacho kuti muZimbabwe nemawana shanduko mawe nezimbabwe tsva.
Saka muri kuronga kuita sei nedano ratorwa nevanochengetedza jere rechikurubha?
Katati hai taakumbodzokera, toda kunopenengura nyaya iyi tione kuti ari kuita izvi ndiani, tochibva tazotora matanho akaomarara.
Mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Masangano emakereke akabatana achishanda neZimbabwe Divine Destiny anonzi ari kuronga kusvitsa gwaro renyunyuto kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, iro riri kuvakurudzira kuti vasiye chigaro nekuti vakundikana kutungamira nyika. Vari kutungamira urongwa uhu Bishop Anselmo Magaya, vanotungamira zvakare Zimbabwe Divine Destiny, vanoti gwaro ravo ravari kusvitsa nemuvhuro kuna vaMugabe rine zvenyunyuto zvikuru zvitatu. Mamwe masangano ari muurongwa uhu anosanganisira reChristian Voice, Prayer Network neZimbabwe Pastors Forum. Ngatinzwei hurukuro yataita naBishop Magaya pamusoro penyaya iyi.
Tiri kuti isusu hazvina kukwana kungotaura tichipopota tichishandisa mapepanhau tichimacha tiri kure navo vaMugabe. Asi semasangano emakereke tiri kuti isusu tiri kuda kusvitsa gwaro rekunyunyuta rekuratidza vaMugabe zvinhu zvitatu zvakaita sokuti vapresida kana kuti ndiye mukuru wehurumende yaondomora upfumi hwenyika. Chechipiri, ndiye mukuru wehurumende inodzvinyirira vanhu, kuuraya vanhu, kutsakatisa vanhu. Iyewo zvakare mukuru wehurumende yakonzeresa kushupikana kwevanhu. Saka isusu tiri kuti mete izvozvo vobvuma kuti havakwanisi kugadzirisa Zimbabwe, voopena apo kuti vanhu muZimbabwe vaite hurukuro inoita kuti tigadzirise zvinhu pamwe chete. Kana vakundikana kuita izvozvo, tichapfuura mberi nokuenda kuparliament for impeachment.
Tinoona kuti urongwa hwenyu hausi hwekutanga vanhu vachiedza kusvitsa magwaro enyunyuto kumutungamiri wenyika. Munofunga here kuti munobudirira?
Zvinogona kusadaro panguva dzino kuti vagwadame vabvume zvatiri kuda. Asi tinoziva kuti isu kana tichinge taita zvatinenge taita, tinonzwa mwoyo yedu ichiti parugare. Asiwo tinodavira kuti maefforts atiri kuisa iwayo akabatana nemamwe maefforts atakamboita nemamwe ari kuitwa zvekare nevamwe. Tichabata pamwe chete kuti mumagumo azvo vaMugabe vachagwadama chete kumademands eruzhinji rweZimbabwe.
Ndeupi umwe urongwa hwamuinawo hwekuedza kuti musvitse zvinyunyuto zvenyu kana kuti muyeuchidze hurumende kuti iri kukundikana?
Musi wechishanu tinouya, musi wa23 tinenge tichidemonstrata tichienda kuparliament kunopetishina kana kunosubmita kuti rimwe gwaro kuparliament rokuti izvo anofanira kuita inonzi muchirungu impeachment kuna president vaMugabe. Takanzvera tikaona mubumbiro remutemo tichikwanisika kuitika izvozvo.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa nemauto epakamba ye4.2 Infantry Battalion nasi adzivisa vagari vekwaGutu kumasvingo kuratidzira vachigunun'una nenyaya iri kupomerwa nhengo dzebato iri riri kutonga reZANU PF yekuita zvematongerwo enyika mukugoverwa kwechikafu munharaunda yavo. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Sangano reGutu United Residents Association kana kuti Gura ndiro rake rakaronga ratidziro yanhasi. Gura inga yaisa chikumbiro chekuratidzira kumapurisa, asi mukuru wemapurisa emasvingo East akaramba kuvapa mvumo. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muGura, Valoid Mufudze, vati vagari vaedza kufamba mumigwagwa vachiratidzira asi vazodududza mushure mekuona masoja nemapurisa ange akapakatira zvombo achiuya kwavari.
Mapurisa epaGutu akatifonera nezuro pakati pousiku achiti tuye tizotora gwaro ratakatavaudza kuti tichaita demonstration musi wa16 asinoda kuti kwapari pakati pousiku stakatya kuti tingainda kupane zvimwe zvangu nakuchiita sezvo mazuva anga apfuura vamwedu vakanga vambobatwa nevasori vehurumende saka zvatazoita tazvinotora gwara redu makuseni gwaro ranga achitaura iro kuti vanga vachirambidza demonstration achafanira kuti tiite asi isu tanga tatomobilaiza vanhu kubva munzvimbo dzakasiyana siyana vanga vauya asi vazodispeswa nemapurisa anga akapakata zvombo zvavo nemasoja afamba achiimba murokesheni pamwe chete nemurengi asi nokuda kuchiitiko ichochi isu zvataakuita tava kuchiaprocha malawyers edu semapolawyers for human rights tochiita apeal kuhigh court tichitarisa kuti mazuva anotiyerayiwa yaya tinofanira kutiindirire mberi nedemonstration yedu sezvo iri kodzero yevana vezimbabwe kuti vange vachiratidza kunyunyuta kwavo pane zvinenge zvichiitika munharaunda dzavo
vatori venhau vestudio 7 vazosvika pamupanda wana masoja adzokera kukamba yavo iyo iri pedyo negrowth point mapurisa ange akapakatira futi anga akazara mumugwagwa yose mumwe mugari wekwagutu varasel mudoro vati vari kutsutsumwa zvikuru kuti hurumende yava kushandisa mauto kuti apindire munyaya dzevanhuwo zvavo kunova kutyora bumbiro remutemo
pane kutsutsumwa kukuru mukati mevanhu nokuti hazvisati zvamboitika kuonekwa masoja akapakata achitenderera mukati memarokesheni
vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mumapurisa nemauto varamba kutaura nestudio 7 nezvedanho ravo rekurambidza vanhu kuratidzira ndakamirira studio 7 kwapandawana dini gandri maramba
Vatori venhau nevakuru vakuru vemapurisa vaita musangano muHarare nhasi nechinangwa chekugadzirisa ukama hwavo. Mapurisa aita chitsidzo chekutora matano ekuti vashandi kuti vashande zvakanaka nevatori venhau vasingatyore kodzero dzevanhu. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyo waitirwa kumuzinda wemapurisa wePolice General Headquarters kana kuti PGHQ unotevera chikumbiro chevatori venhau chekuita musangano nemukuru wemapurisa Commissioner General Augustine Chihuri zvichitevera kushungurudzwa zvakanyanya kwevatori venhau zvikuru sei mukuratidzira kuri kuitika munyika mazuva ano. VaChihuri vatadza kupinda musangano wanhasi sezvo vange vari kumusangano wevakuru vakuru vemapurisa mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Vange vakamirirwa nemutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, mukuru anoona nezvemabasa kumuzinda wemapurisa Senior Assistant Commissioner Bernard Dumbura nevamwe vakuru vakuru vemapurisa mudunhu reHarare. Amai Charamba vati kunyange hazvo musangano watanga paine kufungirana wafamba zvakanaka chose uye vati Zimbabwe Republic Police inoda chose kushanda zvakanaka nevatori venhau.
Zvetanga tichifara kuti tese tanga tichibvuma kuti tiri vana vemunyika imwe chete vanofanira kubatana zvakanaka. Kana kuri kutaura nezvinenge zvaitika tanga chitaurawo kuti zvemapurisa zvonzwikawo iyo majournalist vachitaurawo kuti vanodawo kuti mapurisa avakudze avape nzvimbo yavo.
Vaenderera mberi vachiti vachatura kuna vachihuri zvabuda musangano wanhasi uye vati vachatora matanho anoita kuti vatori venhau vaite basa ravo vakasununguka.
Ndinoda kuti veruzhinji vazive kuti isu tinoda kushanda zvakanaka, tinoda kudyidzana zvakanaka tichiisa nyika yedu pamberi.
Sachigaro wemisa Zimbabwe Trustees vaChris Chinaka vanoti zvaitika nhasi zvakanaka chose mukuita kuti basa rekutora nhau riitwe zvakanaka munyika.
Tatambirwa zvakanaka, tikaita nhaurirano dzakanaka, tikaita zvirongwa zvekuti tovandudza sei munharaunda munoshandira majournalists.
Zvimwe zvabuda mumusangano wanhasi ndezvekuti panofanira kuva nekuremekedzana pakati pevatori venhau nemapurisa uyewo vatori venhau vanofanira kupfeka mbatya dzinoratidza kuti vatori venhau pamwe nekutakura makadhi avo ebasa zvikuru sei panguva yemhirizhonga. Patenderanwawo kuti mapurisa kana asina kufara nemaitiro evatori venhau vari pabasa anofanira kumhanyara kumasangano anovamiririra akaita seZimbabwe Union of Journalists, MISA neVoluntary Media Council of Zimbabwe nemamwe, kwete kuvasunga kana kuvarova. Vatori venhau vanodarika makumi matatu vakasungwa kana kurohwa nemapurisa nevanhuwo zvavo vari pabasa kubva muna ndira kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makatirira ku Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America mu Washington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemauto eNigeria Lieutenant General Tuka Buratai avakashanyira muzinda weVoice of America muWashington DC vanoti vari kufara nekubudirira kuri kuita mauto emunyika mavo achibatsirwa neCameroon, Chad neNiger. Izvi zvinonzi zviri kuitwa mukurwiswa kwechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram. VaBuratai vanoti vari kuona humbo hwekuti vasunungure vanhu vakawanda vakapambwa nechikwata ichi. Vanoti Boko Haram iri kuita kudzira mukanwa kana ichiti ine vakawanda vari kuitsigira. Vanhu makumi maviri nevatatu vafa muPakistan mushure mekunge munhu anga akapakatira bambu ari putitsa mumoski inonamatirwa nevechitendero chechiMuslim. Bambu iri raputitsirwa munzvimbo yeMuhammad Agents pedyo nemugano neAfghanistan. Vakuru vakuru venyika dziri musangano reEuropean Union vari kusangana muguta guru renyika yeSlovak reBratislava kuti vazeye nyaya yeBritain yekubuda mugungano iri. Vakuru vemuEU vanoda kubuda nezvisungo zvekuti voita sei nekubuda kweBritain mugungano ravo. Vakuru muEU havasi kuwirirana kuti vanenge vodyidzana sei neBritain panyaya dzemabasa uye kushanyirana. Iye zvino tochienda kuna Blessing Zulu achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muZambia.
Hurumende yeAmerica inoti vanhu vakawanda munyika dzakabudirira vainge vaine chivimbo chekuti Zambia icharamba yakatungidza mwenje weutongo wejekerere muAfrica apo yaiita sarudzo. Hurumende yeAmerica inoti vanhu vakawanda munyika dzakabudirira vainge vaine chivimbo chekuti Zambia icharamba yakatungidza mwenje weutongo wejekerere muAfrica apo yaiita sarudzo dzemutungamiri wenyika vasara vasina mufaro. America inoti panguva yekutsvaga rutsigiro uye pakapera sarudzo muZambia mainge mine mhirizhonga inotyisa. Vanhu vanonzi vaityisidzirwa nebato riri kutonga zvakapa kuti zvinetse kuti vanhu vavote vakasununguka. Bepa nhau rakazvimirira repost newspaper rakavharwa nehurumende yeZambia. Bazi rezvemitero muZambia rakati bepa nhau iri rakavharwa nenyaya yekutadza kubhadhara mari dzemitero dzinosvika mamiriyoni matanhatu. Asi vemapepa ehurumende vakawanda vanonzi vane zvikwereti zvakakurawo asi havana kuvharwa. Mutauriri webazi reState Department vaJohn Kirby vanoti America iri kushishikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu muZambia. America iri kukurudzirawo mapato ose zvematongerwo enyika kuti aise musoro pamwe chete kuti munyika iyi muite runyararo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tinokukwadzisai vateereri muchirongwa chedu, pindai mudariro chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani, nasi muchirongwa chedu tina vatambani Sitole. Wakadiko?
Tiri wadi, tiripo ediko imimi.
Aiwa, tinofara. Ko tuudze zvamuri kuita muno muAmerica mudikani.
Istimate basa rekubatsira vana vekuchikoro vekuZimbabwe, vekuSouth Africa, vekuGhana, vekuZambia, vekuNamibia, vese vekuAfrica kuti vauye kuno kuchitamba masports vachiita zvechikoro.
Zvinofadza. Iko zvino makaunza vana vangani kubva kuZimbabwe uku?
2016 tane kana total 33 vakuno kuUSA.
Kana muchisarudza vana wevhu vana veZimbabwe, chicha munotarisira?
Vana vanogona mama sporting activities. Saka vana vanogona kana tennis, vanogona kumhanya, vanotamba bhora, vanotamba hockey. Ndo vatinotsvaga. Vatinofanira kuita chii? hafanokuzoya chikoro vaine minimum qualifications ekupasa all levels and then pane anonzi maSATs anozoitwa kuti vapinde muchikoro kuno kuUSA. Panyaya yemari pane anonzi mascholarships and those zvatinoita isusu tinotsvagira vana mascholarships kuti vabatsire vabereki vavo panyaya yekubhadhara maschool fees. Handiti hatinoziva kuti nyaya yemari inonetsa panyaya dzakawanda kuti tinobhadhara sei maschool fees. Mwana wangu anogona chikoro, anogona hake masports, but mari yacho yekuenda kuUSA hatina. Vanogarirwa kuchikoro kwacho, vachidzidzira ikoko, vachidya ikoko kuchikoro, vachienda kuchikoro chaiko.
Vanhu vanokutsvagai sei?
Kana kuti paFacebook tsvaga College Connect International.
Aiwa, tinofara chaizvo nekuenesu mukoma tabani.
Maita enyu.
Ava vanga vari mukoma tabani Sitole. Ini ndini chioneso jani muchirongwa chedu. Pindai mudariro.
Vateereri, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu chakareba paFacebook page yedu yeVueway Shona. Munhau dzemitambo, makundano eCastellaga Premier Soccer League ambomiswa kumbopa mukana kumukombe wechibuku Super Cup. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Mike Lokariati, anotipanya iye.
Makundano emukombe wechibuku Super Cup aya atanga nhasi masikati apo chikwata cheHarare City chatsabhura Border Strikers 4-0 muRufaro Stadium. Chikwata cheHarare City ndicho chine mukombe uyu mushure mekurova Dynamos 2-0 mufinari yegore rapera. Dynamos yacho iri kutarisira kudarika zvayakaita gore rapera yekutora mukombe uyu gore rino apo vari kusangana neHaumai muRufaro Stadium. Highlanders iri kusangana nemutare City Rovers muBaba Food Stadium apo machetekete achadamburana neCholocho Pirates muNational Sports Stadium mangwana. Chikwata chiri kutungamira makwikwi ePSL uyezve chiricho chakatora mukombe wechibuku Super Cup muna 2014 cheFC Platinum chiri muMandava Stadium nechapungu. Ndezi Platinum Stars iyo yakavaka nhandare yakanaka zvikuru yeBaobab Stadium iri kutambira munhandare imomo nehwandi panguva imwe teteyo ZPC Kariba iine Blue City Rovers muNyamunga Stadium. Triangle neChicken Inn ndidzo dzichavhara musangano wechibuku Super Cup muGibo Stadium nesvondo. Makundano echibuku Super Cup ari kutarisirwa kupera musi wa5 Mbudzi apo pachatambwa fainari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Nhasi muchirongwa chatinotarisa zvemimhanzi tine hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naRas Mwalimu vanoshanda nemuimbi ane mukurumbira Wingy D.
Chimbo chaka produce oro chaka tinirwa ivona mukomo wedu ndaro wedu Samanyanga Oliver kuti chinonzi anorwadza moyo. Chimbo chinotaura kune mumwe nemumwe wedu zvese angava munhu anorarama. Chinoita kunge chimbo chekuti vanenge vari kumatenga vachibvunza emusika vanhu kuti nai musika vanhu pamunotipfudza apa hamuone roti panodzimba moyo. Pachimbo ichi chimbo chiri kutaura pamusoro pemarwadzo anouya mumoyo kana munhu achinge apfuura.
Tinoona kuti musambo uri kushandiswa negafa pachimbo ichi hauna kunyanyofanana nemusambo weZim Dance wo watanyanyogara tichivaziya vachitsenhura nawo. Sei vakafunga kudaro?
It all depends. Yatinoti Zim Dance zvakwendera nekuti tiri kuiona neangle ipi. Nokuti pakazotanga kunzi Zim Dance gafa ranga ratione nguva richiimba. Saka yamuri kuti Zim Dance imi zvakwendera nepinde ipi. Nokuti gafa mukanasoziva munhu agara anochinja chinja mastaira kana maimbiro ake. Mukada kutarisa kana chimbo chinenge musaro wa Big Man. Chimbo chakatosiyana chaizvo nechimbo chinenge controversy. chimbo chakasiyana zvakare nechimbo chatigati disappear ngomuna reverse tayo hapura katabura tinongoti hapura katabura
hapura katabura tanza yugo gafara funga imi mashanda negafa kwenguva yakareba sei
kubvira vatange mumagitare first professional recording kana the first recording yatingati takatsikisa ikabudawo panhepfenyuro that was in 2004 that was early 2004 even though around 2003 tanga takuita zvedu tichitsikisa manje pano neapo
zvii zvamungati imi negafa zviri kukubatanidzai nekuti tinoona munyanya munyaya idzodzi dzemumhanzi vanhu havagarisani zvakanaka tinonzwa kuti aiwa maneja adzingwa aiwa bhendi harichave riri pamwe chete imi zvii zviri kushanda kwamuri muri vaviri
chandingati chiri kushanda chekutanga idiscipline kana kuzvibata kune muumbi nokuti haasi munhu wekuti anongoenda nemhepo kana kungoenda kuri kuenda mhepo ikoko pangave pakurarama kwake paupenyu hwake kana manyimbiro ake
So matora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya So matora mukoma matora mtazi yenama wanicha egona Misozi yanda chie manja sata kuna Tumira ingi rose netonta kuna Iri ngozi taipaita atana ngura Iri njozi yandi kurira amainda gura Diani ya chandira ira Hama tepejo matwaira Daisi mbofunga nicha chaira Wedenga daimandi daira Yakonge nzimbo yekutandarira
yekutandarira
nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyariva nganzomere kurira esi yapane watakunofushira ndiani watungamira ndiani wafunga unotichenesera nzira hazvititsembe nyama tinotitsemba pakati pehana chokuita pane pana kungomira mhere yamangwana munotifudzire
Hurukuro yaitwa naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 naRas Mwalimu vanove manager vemuimbi Wingy D vachitaura vari muHarare. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekupambwa kwevanhu vachiitwa kafira mberi uye kurambidzwa kuratidzira munyika. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai nevamwe vakuru vebato ravo vanorambidzwa kushanyira vasungwa kujeri rechikurubhi. Vemachechi voronga kuendesa gwaro renyunyuto kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemusi wemuvhuro vachiti vasiye basa nekuti vakundikana. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.
sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 16 ngompandula 2016 ngontungameli inkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje
yikuzikhona inhlanganiso ezifuna ukusekela uhulumende leyo okamgabe ngemali sithina kabamo kunika umgabe imali silungisisa umuzi ume kuhle bese kulethwa imali ezasiza uZulu waseZimbabwe hathi umgabe labangani bakhe.
Abo mkankaso weta jamuga sesijikele baxwayisa inhlanganiso zakwamanye amazwe ukuthi zike zime ukupha eZimbabwe usizo okwamanje.
Isikhulumeli setha jamuga sesijikele umnumzana Promise Mkhwanazi utshela umhlangano lentathele izindaba eMedia Center ukuba benhlanganiso yakhe.
Intathele izindaba zihlangana lezi phathamandla zamapholisa ngenhloso yokudinga ukulungisisa ubudlelwano bokusebenzelana phakathi kwenhlangothi zombili. Iziphathamandla zeChikurubi Maximum Prison zalela umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ukungena kuleli jele ukuyabona izibotshwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abo mkankaso weta jamuga sesijikile sebexwayise inhlanganiso zakwamanye amazwe ukuthi zike zime ukupha eZimbabwe usizo okwamanje ngoba amalungelo oluntu eqhubeka engahlonitshwa nguhulumende weZANU-PF. Kubika uMavis Gama.
Isikhulumeli setha jamuga sesijikile umnumzana Promise Mkhwanazi utshela umhlangano lentathele izindaba eMedia Center ukuba benhlanganiso yakhe bekhathazekile ngokwenza kwalamazwe angentshonalanga kanye lenhlanganiso ezitholisa usizo. Wathi ngabaphathi kuhle inkulumo yabehofisi yommeli wakolengilande abaveza ukuba bafisa kube ngumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ozathatha intambo zombuso.
Kuzikhona inhlanganiso ezifuna ukusekela uhulumende leyo okamgabe ngemali sithina kabamo kunika umgabe imali silungisisa umuzi ume kuhle bese kulethwa imali ezasiza uZulu waseZimbabwe hathi umgabe labangani bakhe.
Kudaba lwalabo alokhe besavalelwe uMkhwanazi ethi asikho isizathu sokube lokhe begciniwe entolongweni wachaza ejele njengendawo engalungelanga abamsulwa njengaye bengasizo zephulamthetho njengalabo abatholakala belamacala.
Bekulukhuni entolongweni kodwa ke isikhathi esiyizo sinzima kumele sime njengamadoda siqine simelele isizwe saseZimbabwe.
Ukukhuthaza abamadala uMkhwanazi ukuba baqhube umsebenzi wabo ngendlela hathi ngoba bethatha uhlangothi lwezombusazwe.
Thina kakhulule izibotshwa zonke ezomba ngazo ezisejele ongekho emthethweni. Abantu abasele entolongweni yeChikurubi kabakhululwe babuyele ezindlini zabo ngoba kabala macala.
Abetha jamuka bathi bayayisekela yonke imikhankaso eqhutshwa ngezinye inhlanganiso okubalisa ukutshengisela kwabomanyano wenera okukhangelelwe ukuqhutshwa mhlaka 17 Mpandula. Bethi ukuhlukumezwa lokubotshwa kwabo kungasoke kwababuyisela muva bezoqhubekela phambili ngale mikhankaso aze asuke ebukhosini uMongameli Mugabe lenkokheli yakhe yeZANU-PF. Bakhuthaza uMongameli Mugabe ukuba asuke esikhundleni isikhathi sesekhona hathi kulindele ukususwa ngendlela elihlazo efana leyasetshenziswa ekususeni enye inkokheli yasemazweni awezwekazi le-Afrika okufana nomuyi owaye ngumongameli we-Libya umnumzana Muammar Gaddafi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amapolisa enkambeni yemzilikazi kobulawayo abophe amadoda amabili izolo ukukhanya kwenkosi Zintimkandla lo Keith Pilime besetheswa icala lokuthatha izithombe bazokhululwa lamhla bengetheswa ngacala njalo bengamiswanga emthethwandaba. Kubika unompumelelo moyo.
Igqwetha umnumzana Lizwe Jamela
Owe Zimbabwe Lawyers for Human Rights, uthi amapolisa ayehlulekile ukuthi cala bani abangalethesa izibotshwa njalo babotshwe bezihambela.
Emzilikazi police station izolo sithole umbiko wokuthi uthiwa kulabafana ababili ababotshiweyo, ukukhanya kwenkosi Mkandla loGibbs Philimi. Ukuthi kade babotshelweni asitshelwanga. So namhla ekuseni ngenza isiphithiphithi ngavukela ngagijima ngisiya le Mzilikazi police station, ngafika sibili ngakonfirm ukuthi kade bekhona abafana laba. Sembuza ukuthi kade balapha ngendaba yani amapolisa awemzilikazi kade ekhanya engazwisisi lawo lesithi athi nasiwazi abantu laba ngabe law and order. I-law and order zabona nxa sikobulawa lapho amapolisa e-law and order ihofisi yabo itholakala e-central, eBulawayo central. But ngitshelwe ngathi kanjela ukuthi ntambama izolo ebusuku bake bathathwa bahanjiswe e-central ku-law and order, akubantu abe-law and order. So ngibabuza ukuthi kade babotshelweni akuloo ndlekileyo, andampendulo engiyitholileyo ukuthi babotshelweni. So ba-release ukungela charge. So kunje so asikwazi ukuthi kade bebabophelele, asikwazi ukuthi balandelele nesitorisizo.
Umnumzana Zinti Mkandla yena ubike ukuba icala abalibotshelweyo belinge lokuthatha izithombe zabantu abakade beholiswa ukudla duze lalapho okuye kwaba lokutshengisela. Umkandla useke wabotshwa eGwanda etshengisela eyedwa ethi uMongameli Robert Mugabe akasuke embusweni.
Amapholisa angibophele ukuthi ngithethe impikita esitendisikwe lapho kuyi-food distribution khona duze lalapho kwenzakale khona umsindo phakathi kwamapholisa labafowethu bethajamuka. Yikho bangibophele khona zike laphana sizelulela zathatha impikita, ngayithatha nini impikita, bazongimisa amapholisa bangithathele efoni yami bayidibitha leyo mpikita baqeda khonapho bangithele esitendisikwe. Singene izolo ngo-fast five sisizayo saphuma namuhla ngo-2. Kubalulekile ukuthi basho ukuthi icala ngelani.
Umnumzana Keith Philimi yena uthi ubotshelwe ukubonakala ehamba loZinti engela cala alidalileyo.
Umbotshelwe ukuthi-ke ngihamba lojaha othetha izithombe zabantu ade benikwa i-food distribution emakhokho besitendisikweni. And so after that amapolisa abuya asibambabamba asihambisa sifethe emzilikazi. Hhayi, abasasitshaya bebeyethwisele, khanya vele bagagase bagagase ukuthi akulacala baze baxolise.
Iningi labantu kulezi insuku eZimbabwe bayabotshwa kungela macala abawadalileyo kulandela ukumemetheka kwemikhankaso yokutshengisela abantu besola indlela uhulumende abusa ngayo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Intatheli zindaba zihlangane lezi phathamandla zamapholisa eHarare lamhlanje ngenhloso yokudinga ukulungisiswa ubudlelwano phakathi kwenhlangothi zombili. Sixoxe lomkhokeli wenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists umnumzana Foster Dongozi.
Siyabonga sibe lomhlangano labaphathi bamapholisa. Njoba lisazi intatheli zindaba eziningi bezihlukuluzwa lokubotshwa ngamapholisa, ngakho ke sibambene inhlanganiso ezijeneyo ezimela amalungelo entatheli zindaba saba lomhlangano omuhle kakhulu lamapholisa. Sananzelela ukuthi hashi obekungekho ikungakhulumisani kuphela. Kodwa akula olesifiso sokuthi intatheli zindaba zihlukuluzwe, ngakho ke sibe lezivumelwano ezijeneyo eziningi kube lempumela ethize yokuthi kube lokuthi siqhubeke sisiba lemhlangano ejeneyo labaphathi bamapolisa ukuze sizwisisane ukuthi singasebenza kuhle njani, njalo kube lesivumelwano sokuthi lawa amapolisa babe lendlela yokufundisa amalunga abo ukuthi umsebenzi wokuba zintatheli zindaba aso nto esingathi ingaphandle komthetho.
Umnumzana Foster Dongozi ingomgcini sihlalo wenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists. Siphinde saxoxa njalo lomqondisi wenhlanganiso yeMisa Zimbabwe umnumzana Nhlanhla Ngwenya.
ukuthi siye phambili lathi sizakhuluma lathi lentathele izindaba ngalokhu lathi sikumumetheyo esikuphathi esikuxwayiswe ngamapolisa lathi sibatshele ukuthi sibaxwayiseni kakhulu kukhanya kuvele ukuthi kukhona indlela intathele izindaba okumele esingathi ibehave ngazo okungayenza ukuthi kube ngconywana izihlakalo lezo njalo sixwayise ukuthi amapolisa la kumele amukele ukuthi intathele izindaba asozikliwe intathele izindaba kulacala ezizenza basemsebenzini lokho bakwamukele.
Umnumzana Nhlanhla Ngwenya ngomqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo entathele izindaba iMisa Zimbabwe. Amapolisa akwele Botswana alise izizalwane zeZimbabwe esihlala kulelo lizwe ukutshengisela zisola umumo oseZimbabwe. Amapolisa aseBotswana athi esabela udlakela lokho ngokwesithathu ukuthi avimbe inhlelo zokutshengisela kwezizalwane zeZimbabwe. Kubika uMartin Gwenya.
Abakade beqoqe lokhu kutshengisela abe speak out besebenza lenhlanganiso yeBotswana Civil Society Solidarity Coalition for Zimbabwe iBoki Scores bathi bathole ucingo luvela amapholiseni izolo ntambama lubaqonqosela ukuthi bangaqhubeki ngokutshengisela. Amapholisa aqale anikeza imvume yokutshengisela lokhu kodwa atshintsha ngomzuzu wokugcina esithi athole umbiko ukuthi kuzaba lodlakela. Omunye wenhlanganiso yeSpeak Out umnumzana Charlton Tembo uthi badaniswe isenzo samapholisa esithi kodwa abasuke belahle ithemba bezadinga ezinye indlela zokutshengisela.
Way forward ukuthi siza kumele silokho zekutsha futhi sizama ukuthi si-applyele kutsha kungehlula asazisayile kanjani but siza-applya kutsha.
Uthi umumo ekhaya ukuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa kanye lomnotho ongamanga kahle yikho okubambe ngamandla ukuthi bafune ukungena esitaladeni batshengisele.
Othina sifuna ukudemonstrate one ngokuhlukumezwa kwabantu ngamapolisa bekhaya abantu ababengathwala ngasikhali. Two, ukunyamalala kwabantu, abantu bayanyamalala, people are being adapted, asazi ukuthi banyamaliswa besiwanga. Okwesithathu, economy yeZimbabwe yavela ayisayensi. Okwesine, ama bond notes.
Uqhubeke esithi isiqoqela ukuthi uMongameli Robert Mugabe asuke esihlalweni
lokuthi uMgabe sifuna uMgabe ayehle esitulweni because kathesi sizothi yahamba hamba usemazweni kathesi seBangladesh la ulanduke yalala kuphele ema-meetings lawo akulantenzakala ekhaya. So besifisa ukuthi ayehle umdala isikhathi sesitshayele abantu benkosi anike abanye ithuba lokubana labo bekwanisa ukubusa.
Unkosazana Justina Mkoko wakwathunjwa kwesikhathi eZimbabwe kanye labanye abenhlanganiso ezibumba iBoki Scores kade bekhalelwe ukwethula imbiko kulaba abakade bebuthene. Ngemva kokuqoqana kwesikhatshana abalihlekana abakade bebuthene emgcekeni wesikolo seHavron Senior Secondary bachitheke ngamunye ngamunye phansi kwelihlo lamapholisa kodwa bathi abasuke baphele umoya bezaphindela njalo emapholiseni ukuyadinga imvumo yokutshengisela. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 sakurungele Botswana.
Iziphathamandla zeChikurubi Maximum Prison eHarare namhla zalele umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tswangirai ukungena kuleli jele ukuyabona abantu ababotshwe kumalanga edluleyo phezu kokutshengisela besola umbuso weZANU-PF. Iziphathamandla lezi zithe uTswangirai ubengeke avunyelwe ukungena eChikurubi ngoba engayisuye muntukazana. Ngalokho zithe kumele aqale adinge imvumo kugatsha olukhangelane lokusebenza kwamajele. Umnumzana Tswangirai ubehamba leziphathamandla zebandla lakhe ezigoqela omunye wabasekeli bakhe umnumzana Nelson Chamisa. Sixhume uMabhalane ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leli umnumzana Abednego Bebe.
Indaba yokuthi nje kwabantu abatshengisela ezitaladeni lapha eZimbabwe akulunganga sibili ngoba yikwephulwa komthetho ngohulumende walapha.
izano okukhona okusobala ukuthi isiyethukile kabasakwazi abakwenzayo sebehlulekile ukubusilizwe asebekwesaba ukuthi bavume kumphakathi ukuthi hayi bantu sokusehlule lokho babeke ama tools phansi omunye umuntu athathe nje asebenze khonoko sokubehlula ungabona uhulumende eseze siyangenela umuntu obotshiwe ejele ukuthi abone kuphela osokusele ukuthi ke bazangena ezindlini zabantu betshela abantu ukuthi bangene njani emabhedini ngoba kuyesabeka okwenziwa izano ukuthi kona umuntu esiyabona abantu ababotshiwe ukuthi kona kavunyelwa ngoba iloka so ordinary person naye ngaso ordinary person isizathu sangikhona lo mthetho wangikhona uthi umuntu ongaso ordinary person ufanele enzeni indaba bengamtshelanga ukuthi enze kona okungakakwenzi kuyatshengisa sobala ukuthi hayi ubuhlungu babo yilobana ukuthi abantu bebezaba lokujabula kakhulu khona ngale ekhulubi alubana ngaba bamiyekela wakhuluma sebelobuhlungu beze besabe nezibotshwa ezingavotiyo sesaba ukuthi mhlawumbe angabonwa ngabantu bechikurubhi sabazagcina sebemvotela ethola amavoti amaningi yikwethuka kwamagwala yikwethuka kwabantu asebehlulekile yikwethuka kwabantu abangala plan abalacebo lokuthi benzeni okwabo sokuphelile yikho ubona abantu abadala abangabantu bezano amadoda labomama abasupportana lexhegwe elingasakwanisi ukuzimela amadolo kasavumi kodwa lokhu kuxaba upresident kuyatshengisa ukuthi iy'ngqondo zabo zimfitshane kakhulu ukuthi bakubone ukuthi ubabalwana sekukhulule sokuze bamphumuze
uyatsho umhlonitsho ukuba na izibotshwa kazivoti manje babe besesabana ukuthi angene nje bona abantu ababotshiwe njengoba bengasoze bavote kukhetho
yikuphelelwa zingqondo sebephelelwe zingqondo abantu bezanu kabasakwazi asebekwazi ukuthi aphonga ukuthi konke abangakwenza ukuthi yonke into balo ngikhuluma kunje nje bekulomhlangano okade kufanele ube khona enkaya kade kuselebrate khona ama-councillors angu-4 bathumele amapolisa bayawuvala lowo mhlangano besithi khona izanu ibhukile okwethusayo ukuthi vele sebesethuka yonke into nje ekufanele ukuthi yenziwe umuntu weZimbabwe sebesethuka kabasayivumi sebenjengabantu nje abathi abethuselwa ngamaphepha njengezikhwehle emasimini abasayazi into yenzayo kwethuka kuphela lokuthi bafunani abasakwazi lokuthi bangenzani kabakwazi lokuthi baye ngapha abakwazi lokuthi bacele kubani sebehlulekile okwabo sekusemnyameni nje kumnyama kute ju ngabakwazi benzeni
umnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqhotshwa kwenhlelo kubandla le-MDCT sixoxelaye ekobulawayo Live Talk namuhla sixoxa ngokuthunjwa kwezizalwane zeZimbabwe ngabantu abanakanelwa ukuthi basebenzela uhulumende kamongameli Robert Mugabe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lei Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ukuphathisa abadubekayo. Ukuletha ukuthula lokwenqabela amalwa ecatsha ngokunye okumqoka kuqula lelemelika eliza kuba lisemhlanganweni we-United Nations General Assembly. Elemelika lizaqhuba inhlelo zokusebenzelana lamanye amazwe ukuletha ukuthula emhlabeni. Elemelika lizaqhubeka njalo lithembisa likhuthaza inqubela phambili emhlabeni jikelele. Umsekeli kanobhala obona ngengqubela phambili emhlabeni unkosikazi Sheba Crocker uthi okwenzakala elizweni jikelele yikho okuzaqhuba indikimba yelemelika emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Ukuphathisa amazwe yikho okuzakuba isiqokoqela samazwe kamongameli Barack Obama. Elemelika lizaqhubeka ngemizamo yokuletha ukuthula lomvikela emhlabeni jikelele liqondiswa ngumanyano we-United Nations emazweni afana le-Syria, Libya, Yemen lamanye amazwe aphakathi kodubo lodlakela, kutsho unkosikazi Crocker.
lawo be kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Longo msakazo wenu, umsakazo olipa indaba eziqotho, umsakazo we Studio 7 osakaza use Voice of America e Washington.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubhokile.
Uhlelo lokuzilibazisa uhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba lomculi oseleminyaka efika phose engamachumi amathathu ecindezela ingoma uObadiah Matulana yena osanda kwethula idlalate lakhe elitsha alethe igama elithi My Family Comes First.
Usewenzile njalo uDr. Jack Anindo uObadiah Matulane yena osekhiphe indlikizane edlala delo mdumo wamakhosi umculo wereggae. Okulidlala deli kuthiwa My Family Comes First njalo eliphume ngolwesithathu.
Sijathi lesilingoma ezi 13 isilungu kuphela ingoma lezi ngibhalile zibhalwe yimi zonke ngase rekhoda kobulawayo sokule studio lapho ebulawayo lapho ngisirekhoda khona empophoma ikho lapho ngirekhoda khona i-album yami le. OkaMathulane uthi ufake zaba lichumi lantathu ingoma ukuze abalandeli bakhe bazikhethele ezibahlaba umxwele njalo kuleli dlalade uthinta indaba eziningi ezigoqela ezothando, ezombusazwe kanye lezokholo. UObadiah Matulane uqale ukucindezela ingoma ngomnyaka ka 1988 lapho akhuphe khona ingoma ethi wa Divorce Number 1. Idlalade yakhe angamachumi amabili asewakhuphe selokhu waqala ukucindezela idlalade leli elithiwa My Family Comes First ngelesibili elohlobo wereggae njalo uMathulane uthi ulenze ngemva kwenkuthazo wayithwele ivela kubalandeli bakhe. Into eyenzakalayo ukuthi isidlalade ngasikhipha ngo-2014 esereggae abantu bakhanya besithakazelela bacina besitano sicela usiphinde esinye. Kodwa lapha kuli reggae kwehlukene ngoba sihlabelele labantu abami abangamankazana ku-backing yababhekile kuli album.
Abantwana abangamankazana abaphathise ukucula indodana kaMathulana uMthulisi nguye obetshaya ama-drums njalo laye ukhangelelwe ukukhipha elakhe idlalade ekupheleni komnyaka. Abafuna ukuxhumana loMathulane balakho ukumbamba ekulenjini kuFacebook kukhasi elibizwa ngokuthi Obadiah Matulana Music Fans kanye lasecingweni kunombolo ezithi 077 132 994.
Gentlemen, lend me your ears and listen to this song. The song is dedicated to fathers and mothers. Let's love our children.
Let's show them our love. It is our responsibility to take care of them. Let's be sure that they are always happy. Always happy. Remember, it is written in the book of Rules. Therefore, let's not disappoint them. Anyway, show Rastafari.
Mele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
Man, bless and big up. Good things are Gwanja Rastafaraya. Obadaya Matulana Isabela Ge Gamnandi Ekriba Ushelo Lwetu Lwa Lam Sanj. Makamangu Azive Wope Zilobo Lila Le Oliva Lilisayo Muntunga Milinko Mo Salani Gushelo Studio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.